vatafadzwa chidewo avo vasingaoni vanoti nguva zhinji panoitwa urongwa hwekugadziriswa kwemitemo paramende haisi kuwanisa vanhu vakaita saivo magwaro akanyorwa nebraille kuitira kuti vazviverengerewo vonzwisisa mitemo inenge ichiumbwa
tiitewo irongo paine nguva nekutipo zvinhu zvakanyorwa in braille tonyatsa kukasika kuti toverengawo tozwisisawo tega kuti zviri kuendepi kanti zviri kubvepi nekuti izvozvi izvi hazvisisina pamwe pacho chimwe chinge chinozojamba kana chiri kutaurwa asi kana uri kuchiverenga unonyatsa kutsvaka uchinyatsa kuzwisisa zvimwe zvinhu.
Amai Catherine Stole avo vanogara mumusha wesakubva vanoti zvakakosha kuti magwaro enyika ange achikwaniswa kuverengwa nemunhu wese kuitira kuti munhu wese akwanisewo kupa pfungwa dzake.
Isusu vakaremara tine mabhiru riri kuuya iri zvinhu hatisi kuzviona zvakati jekeraba because ndikatarisa paclose number 9 sezvinhu zvandisina kukwanisa kuverenga zvese ndakanonokawo zviona ndatozozvisenderwawo pafoni makuseni ana dai ndakanyatsa kuzvidzidza ndikadai ndaiziva zvizhinji asi kubvamba ndangoona ipo paclose 9 pandibata stereki nokuti pari kunzi izvoni isusu vakaremara uyo anoti included there pamagatherings pari kunzi magatherings haabvumidzwi vanhu havafaniri kuungana more than 3 isusu sevanhu vakaremara umwe unotofamba neuruche anonge achida aine maassistance vanomusimudza kumisa mukombi kana kumudzikisa mubudisa mukombi saka tine vanenge vatova vatatu already zvotoreva kutoti taakutotorwa segathering bill ipapo paclose number 9 hapana kutombotijekera nokuti vemichato vari kunzi vakasununguka kuti vaite michato yavo vemadinners vakasununguka kuti vaite madinners avo kuparamendi tinonzi hatifaniri kungoenda ikoko hatifaniri kuenda takawanda kana munhu ari disabled achifamba nemaassistance vanenge vakatowa unotofamba vatori more than 3 kana 4 umwe akabata mabhegi tichienda kune mutungamiri tinonga tichida kuenda kunoona kunowazve kwatiri kunzi tisangoende random torega kuenda random tozovaonerepi vatungamiri vacho veparamendi.
Mugari wekuhobos kwamutareva James Dzveta vanotiwo hurumende inosungirwa kukoshesa kushandisa mitauro yose iri mubumbiro remitemo yenyika kuitira kuti vanhu vanzwisise mabhiri emitemo yenyika nezvimwe zvine chekuita nenyika.
Nyaya yemopu ndiri kuona iri kutowedzera marestrictions kune macitizens especially tichitarisa nesusu vanhu vane madisabilities. It's now creating a more auto create more challenges. Tiri kuona kuti number 1 mop bill raunzwa kuwanhu pasinawo a consultation that has been done to the disabled fraternity. Tiri kuona kuti despite exclusion in terms of languages, ma official languages emuZimbabwe, the sign language inowa inotibatsirawo hapana, the braille hapana, even kana maaudios how to help those who are challenged zvanga zvisipo saka pane a form of exclusion.
Pfungwa idzi dzakabudawo pamusangano wakaitirwa maMutare apo paizeiwa mabhiri emitemo mitsva uye vanhu vachinzi vapewo pfungwa dzavo. Pamusangano uyu painge pasina zvinyorwa zvebraille izvo zvisina kufadza vasingaoni. Nhengo yedare reSenate vaDavid Parenyatwa veZANU-PF vakaudza musangano uyu kuti chinangwa chavo chekupinda muvanhu chaive chekunzwa zvinodiwa neveruzhinji kusanganisira vasingaoni nevamwe vane urema hwakasiyana-siyana.
Ese bhiri rinenge richiitwa tinofanira kubvunzisisa kuti vanhu vemadisability vari kuti chii, vari kufungei nazvo, ende ndinofunga kuti chanzi inenge yapiwa ipapapo yakanaka chaizvo kuti ivo vataure zvavanofila kuti isusu tine disability toita sei. Saka vapiwa chanzi pano kuti vataure zvavataura zvacho zvese, ava ndovenge vachicheya zvavataura zvese zvinorekodwa zvongondo zvoongororwawo pamwe chete nezvinoongororwa zvavamwe vese.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anotiwo zvakakosha kuti zvose zvinenge zvichiitwa muvanhu zvinge zviri mumitauro inonzwisiswa neveruzhinji sezvo bumbiro remitemo yenyika richiremekedza mitauro yose iri 16 kwete kuti mitauro mishoma inge ichishandiswa munyika. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.